manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anasi uri musi wechitatu zvita 16 2020 Vakateerera ku Studio 7 nevenyure nyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti yezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi. Bazi rezveutano rinoti munhu mumwe chete akafa nechirwere cheCOVID-19 muHarare neZuro zvaunza uwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi pamazana matatu ane gumi.
Congress anambomiswa. Congress is going to go on as planned because hapana zviri kumisa Congress. You remember kuti Supreme Court ndiye akaorder kuti Congress itese iti.
Vakadzingwa semurongo wemabasa muMDCT vaAbednego Bebe vanokundikana kumisa Congress yebato iri kuenderera mberi.
Vagari vemuno magutu vatova ne 3 weeks vasina kana mvura. Mvura haisi kubuda kuzvinhu vezvino vari kutiudzaiwo kuti electric motor yavo yakafa saka yakaenda kunogadzirwa. Saka dambudziko irori ratokura ratokura muto. Ende zviri kuitika ndezvekuti vagari vari kumwa mvura imumugodhi. Mugodhi yakashama haina kana kuvharwa.
Vamwe vagari vekwagutu vochema-chema nekushaya mvura yekushandisa mudzimba dzavo. Ii ndiyo mimwe msoro inao dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno ku Studio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti munhu mumwe chete akafa nechirwere cheCOVID-19 muHarare neZuro zvaunza uwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi pamazana matatu ane gumi. Nezuro wakare vanhu zana nemakumi matanhatu nevana kana kuti 164 vakabatwa nechirwere ichi. Vanhu vose ava havana nhoroondo yekubuda munyika. Izvi zvave kureva kuti uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere ichi hwave zviuru gumi nechimwe zvine mazana mashanu nemakumi maviri nemaviri kana kuti 11,522. Vanhu vapora kubva kuchirwere ichi vave zviuru zvipfumbamwe nemazana mashanu ane makumi mapfumbamwe nevapfumbamwe kana kuti 9,599 mushure mekunge vamwe vanhu makumi mana nevashanu vapora neZuro. Vanhu vachiri kurwara vave churu chimwe chete nemazana matanhatu ane gumi nevatatu kana kuti 1,613. Dzimwe nyanzvi munyaya dzezveutano dziri kuyambira kuti chirwere ichi chadzoka kechipiri zvine mutsindo kana kuti second wave. Izvi vanoti zviri kuoneka neuwandu hwevanhu vari kubatwa nekufa nechirwere ichi pari zvino. Mukuziya nyaya iyi tabata vaItai Rusike, mukuru wesangano reCommunity Working Group on Health.
Zimbabwe kusanganisira nedzimwe nyika tave mune yavanoti iyo second wave yeCOVID-19 transmission. Zvichireva izvo kuti uwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere cheCOVID-19 hwawedzera. Totiwo zvekare avo vari kurasikirwa neupenyu vari kushaya nekuda kwechirwere cheCOVID-19 vawedzerawo zvekare. Izvo zviri kukonzerwa nezvinhu zvakati wandei, asi chinhu chekutanga ndechekuti veruzhinji pari zvino izvi vavarairwa takatarisana nezvinenge zvichitarisirwa kuti vanhu vange vachiita ayo avanoti maWHO guidelines.
Mungatsanangura here kuti ndezvipi izvi zvinenge zvichitarisirwa kuti vanhu vaite?
Veruzhinji tikuona kuti iye zvino havachapfeka mamaski. Veruzhinji tikuona iye zvino nekuda kwekuti vanhu vari kuda kutsvaga mari vakuungana pangave panzvimbo dziri kutengeserwa. Totiwo mukufamba mumabhazi maita dambudziko rekuti yavanoti physical distancing iya haichatevedzerwa zvekare. Toitawo dambudziko rekuti hama neshamwari nekuda kwekuvhurwa kwemabhodha dziri kudzoka kuuya kumusha.
Paita dambudziko rei apa?
Vamwe vacho vari kubva kunyika dzatingati idzo mahotspots dzakaita seSouth Africa. Vamwe vachowo zvekare ndevavo vekuti vari kungopindawo nepamabhodha ipapo vachishandisa atingati mafake COVID-19 certificates. Vamwewo ndo vari kungopoya vachidzoka kumusha nekuda kwekuti mabhodha edu haana kunyatsogadzirwa zvakanaka.
Mungati zviri kukonzera matambudziko api izvi?
Yatingati local transmission, tikona iri kuramba ichikwira, ichiwedzera. Nekuda kwezvakasiyana siyana sezvandamboreva zviya. Totarisawo zvekare kuvhurwa kwakaitwa ikonomi nehurumende apo payakanyevenutsa malockdown measures. Veruzhinji tirikuona nekuda kwekuti hakusisina mapurisa nemasoja vaipikita. Veruzhinji vakungoita madiro ajojina takatarisana nechirwere checovid-19. Izvo zvoreva izvo kuti chaakutodiwa pari zvino izvi ndechekuti mumwe nemumwe tisu tatove masoja nemapurisa yekuzviti iwe pachezvako kuchengetedza here zvinofanira kunge zvichiitwa kudzivirira chirwere checovid-19. Toyawo panyaya dzeutsanana dzemvura, kuti chine dambudziko kuti vamwe vazhinji havana mvura. Saka kugezwa kwemaoko dzimunguva kunokwanisa kunge kusiri kuitwa zvakanaka.
Vaitai Rusike ndivo mukuru wesangano reCommunity Working Group on Health. Vanga vari parunare muHarare. Zvichakadaro, mashoko atumirwa Studio 7 African Union achibva kuAfrica Centers for Disease Control and Prevention anoratidza kuti vanhu vanodarika mamirioni maviri nezviuru mazana mana kana kuti 2.4 million vabatwa nechirwere checovid-19 muAfrica. Vanhu vafa vasvika zviuru makumi mashanu nezvinomwe zvine makumi mashanu nevanomwe kana kuti 57,057. Vapora vadarika mamirioni maviri kana kuti 2 million. South Africa ndiyo ine vanhu vakawandisa vabatwa nekufa nechirwere ichi muAfrica yose. Uwandu hwevanhu vabatwa necovid-19 pasi rose wadarika mamirioni makumi manomwe nematatu ane zviuru mazana matanhatu kana kuti 73.6 million. Johns Hopkins University yemuAmerica iyo iri kuongorora kupararira kwechirwere ichi pasi rose inoti America ndiyo ine vanhu vakawandisa vabatwa nekufa nechirwere ichi pasi rose. Vafa muAmerica vadarika zviuru mazana matatu kuchitiwo vabatwa nechirwere ichi vachidarika mamirioni gumi nematanhatu ane zviuru mazana manomwe kana kuti 16.7 million. Pasi rose vanhu vafa nechirwere ichi vanodarika mirioni imwe chete nezviuru mazana matanhatu kana kuti 1.6 million. Vakadzingwa pakuve murongi wemabasa muMDCT vaAbednego Bebe vakundikana pane chimwe chezvikumbiro zvavo zvavakakwidza kudare reHigh Court chekuti Congress yebato iri imbosendekwa parutivi. Kudzanai Musengi anoti panyaya inotevera.
Mutongi wedare reHigh Court muBulawayo Justice Christopher Dube Banda vati chikumbiro chevaive murongi wemabasa muMDCT vaAbednego Bebe chichazonzwikwa pazuva ravasina kutara mushure mekunge magweta ari kumirira muzvare Tokozani Kupe nevamwe vatungamiri vebato reMDCT ati aive anonoka kuwana magwaro akasvitswa kudare navaBebe. VaBebe vakadzingwa mubato reMDCT mwedzi wapera vakabva vakwira kudare reHigh Court nechikumbiro chekupikisa kudzingwa uku. VaBebe vakaisawo chikumbiro chekuti Congress yeMDCT yekusarudza achatora chigaro chakasiwa namushaka Bvumo Gemtsvangirai iyo iri kuitwa nemusi wemugovera imbosendekwa parutivi kusvika nyaya yekudzingwa kwavo yagadziriswa. Gweta ravaBebe vanqovani Stole vabvuma kuStudio 7 kuti Justice Dube Banda vaendesa kunzwikwa kwechikumbiro cha Bebe mberi mushure mekunge ivo vabvumirana nemagweta amuzvare Kupe.
Gweta rana Tokozani Kupe neMDC rataura kuti iro rapiwa mapepa nezuro kuma 11. That is true. Saka anga achiti aruda kuti anyatsotarisa mapepa avhunzisise maclients ake kuti zvakamira sei because anga asati awana mainstructions. Naizvozvo vakumbira kuti nyaya iyi iendese mberi. Chikumbiro chavo hatina kuchiramba. Tachiona kuti haichikumbiro chine merit.
Pamubvunzo wekuti chii chichaitika sezvo vaBebe vange vachida kuti Congress yeMDCT imbomiswa vasitole varamba kutaura, vaBebe pachavo vaudza Studio 7 kuti pane matano avari kutora asi havanawo kuda kubuda pachena.
Zvakawanda zvatichaita asi zvakwanasi hatisi kutaura, toda kuti munyuzipepazi azvinonge taakuzviita. Zviripo zvatichaita, chimirirai remangwana tione kutoita sei.
Asi rimwe remagweta akamirira Muzvare Kupe nevamwe vavo vatawanda tavengwa vaudza Studio 7 kuti Kongresi yeMDCT iri kuenderera mberi nemusi wemugovera sezvakagara zvarongwa.
Kongresi anambomiswa. Kongresi is going to go on as planned because hapana zviri kumisa Kongresi. You remember kuti Supreme Court ndiye yakaorder kuti Kongresi itese iti.
Mune imwewo nyaya, vakadzingwa pachinzvimbo chekuve munyori wekanzuro yeguta reGweru, amai Elizabeth Gwatipedza, vakwira kudare reHigh Court nechikumbiro chekuti kanzuro inofanirwa kuramba ichivapa mugove wavo wakafanira kusvika nyaya yekudzingwa kwavo yanzwikwa neLocal Government Board. Rimwe remagweta amai Gwatipedza, Advocate Lucas Ngomo, vaudza Studio 7 kuti kumiswa kwemugove wavo nekanzuro hakuzi pamutemo sezvo kanzuro isina mvumo yekuita izvi nekuti nyaya yekudzingwa kwavo haisati yasvitswa kuLocal Government Board. Asi gweta rekanzuro yeguta reGweru vaCharles Kwaramba vaudza Studio 7 kuti amai Gwatipedza havana kodzero yekuramba vachiwana mari inobva kuvagari sezvo vakatodzingwa basa.
Asi zvamunongozivawo ukadzingwa basa zvaunga uchiwana kuburikidza nebasa iroro zvinobva zvamira. Saka zvakabva zvamirawo pavakadzingwa. Ivo vachibva vamhanya kuno kudare guru reHigh Court kuzochema vachitaiwa zvandofanira kunge ndichiwana salary dzangu, mari dzangu hadzaifanira kunge dzaka damburwa nyaya yangu isati yanyatsopedzeredzwa kuLocal Government Board. Saka ndiroda kuti koti imboita kuti rambe ndichizviwana. Isu veGweru tiri kuti aiwa kwete, kana wadzingwa wadzingwa usisiri mushandi wekanzuro. Vagari veGweru havagone kuramba vachikubhadhara mari yekuti urarame iwe usingavashandiri kusvika zuva iro ravanezenge vanzi aiwa kudzingwa kwenyu kwakakanganiswa, dzokerai pabasa, ndipo pavanozotanga kakupiwa.
Amai Gwatipedza vakamiswa basa gore rakapera vakazodzingwa pakutanga kwemwedzi uno vachinzi vaive vatadza kuita basa ravo nemazvo. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Kudzanai Musengi.
Vagari vakawanda kwamupanda wana kwaGutu vanoti vari kutyira kubatwa nezvirwere zvakaita sekolera sezvo vave nemasvondo anodarika matatu vasina mvura mudzimba dzavo zvichinzi mushina unopomba mvura wakafa. Godfrey Mutimba anoti panyaya inotevera.
Vagari vanoti vakaudzwa nebazi rezvinhu rinovapa mvura kuti kune mishina yakafa kudhamu rinopombwa mvura, asi havasi kufara nenguva yareba yatorwa dambudziko iri risina kugadziriswa. Vagari vemimisha yeveruzhinji yakaita sekuhuyiru nekugona vanoti nekushomeka kwemvura vave kushandisa mvura yematsime asina kuvharwa pamwe nezvikova iyo inovakanganisa utano hwavo. Sachigaro wesangano rinomirira vagari reGuti United Residents and Deadpayers Alliance kana kuti Gura Valoid Mufudze anoti vagari vazhinji vari kugara vachinzwa midumbu nekushandisa mvura yakasviba yemumatsime.
Vagari vemuno maGutu vatova ne 3 weeks vasina kana mvura. Mvura haisi kubuda. Kuzviunda vezvino vari kutiudza ivo kuti electric motor yavo yakafa, saka yakaenda kunogadzirwa. Saka dambudziko irori ratokura, ratokura muto. Ende zviri kuitika ndezvekuti vagari vari kumwa mvura imumugodhi. Mugodhi yakashama, haina kana kuvharwa. Zvino nekunaya kwemvura, mvura iri kuyerera ichiisa svinda mumigodhi iyoyo. Saka tatosangana nekuti vanhu vazhinji vatarisana nedambudziko rokunzwa mudumbu, rekurwara nezvirwere zvinokonzerwa nemvura yakasviba nenyaya yekushaya kwekwa kwemvura.
Mumwe mugari wemumusha weGona vatafunga mamombe vanoti kushayikwa kwemvura kwenguva refu kwave kutyora kodzero dzavo. Vamamombe vati vakaudzwa kuti mushina uchagadzirwa nekukurumidza asi nanhasi chabuda hapana.
Mvura is, you know, is a, it's a fundamental human right. Kodzero iri kutyorwa iyoyo. Iko zvino tine ma medium suburbs asina sewer system. Vanoshandisa ma septic tank and soak away. Kune ma wells as well kuti vakwanise kuwana mvura yekushandisa pa dzimba dzavo. We have been communicating nevanhu vezinwa, timu yekwagutu, but they are keeping on promising us kuti problem is being rectified.
Vamwe vagari vari kupomera kanzuro yegutu mhosva yekusaita hanya nedambudziko ravo nekusasunda bazi rezinwa kuti igadzirise dambudziko iri nechimbi chimbi. Asi mukuru webasa mukanzuro yekwagutu vaAlexander Mtembo vaudza Studio 7 parunare kuti dambudziko iri riri kuzinwa iwo havana simba rekuvamhanyisa kuti vagadzirise. Kansela weward 34 Mampandawana vaBernard Mwangu vanoti vakambozama kutaura nevezinwa kuti vagadzirise zviri kunetsa asi bazi iri riri kuisa zvitanda munzeve.
Vanhu ava ndakatombotaura navo vari kungonyepa vachitaura nyaya yekuti magetsi, but inenge plandi yavo yakafa. But vanoti vane imwe plandi yedhemu redudiki ripapurasi pamhaka yaisevenza yavakabvisa, saka menoti vakaise sokundoyatachifungidza kuti togona kuirequesta kuti vadzose iyoyo, then kana imwe ikata 40 imwe inenge ichirelieve. So maybe we need to meet, otherwise tichasangana mangwana as kutoona nemamwe marepresentatives emacivil societies nemarepresentatives emaresidents kuti how best can we do.
Asi mutauriri webazi rezvinwa vatsungira shori wavati vane hurombo nekutadza kugadzisa dambudziko iri nekukurumidza, asi vati vari kugadzisa nechimbi chimbi pari zvino.
Tarisira kutanga kupomba mvura kubva nhasi kwagutu. Tanga tine dambudziko rekuti tine electric motor yanga yafa, asi yakagadzirwa uye yasungirirwa. Yakanga yafa nokuda kwemagetsi anga achikanganiswawo nekunaya kuri kuita mvura. Saka mvura tarisirwa kutanga kupombwa nhasi ichipinda magutu.
Vagari vanoti dambudziko remvura rinotyiwa kuti ringangowedzera kupararira kwechirwere cheCOVID-19, icho chinokurudzirwa kushandisa kwemvura yakawanda uye yakachena. Ndakamirira Studio 7 mumasvingo, ndini Godfrey Mutimba.
Yasvika nguva yekuti timbonzwa zvaitika kune dzimwe nyika. Vachangosarudzwa semutungamiri mutsva weAmerica vaJoe Biden vanoti vakaudza nezuro mukuru wenhengo dzeRepublican Party mudare reSenate vaMitch McConnell panhare mbozha kuti kunyangwe vaine muonero wakasiyana pazvinhu zvakawanda, pane zvinhu zvavanokwanisa kushanda vese zvakanaka. VaMcConnell avo vanga vasiri kubuda pachena kuti vaBiden ndivo vakakunda, vakati kuwana kwavaBiden zvigaro mazana matatu nezvitatu vachikunda vaTrump avo vakawana zvigaro mazana maviri nemakumi matatu nezviviri zvakaburitsa pachena kuti vaBiden ndivo vanenge votungamira nyika kwemakore mana anotevera. VaMcConnell vakatiwo kubva nhasi mangwanani nyika yeAmerica inenge yaane mutungamiri achangosarudzwa kana kuti president elect, uye mutedzeri wemutungamiri wenyika achangosarudzwa kana kuti vice president elect. Vaendererawo mberi vachiti ivo sevamwe vainge vaine pfungwa yekuti vaTrump vachasarudzwa, asi izvi hazvina kubudirira. Mukuru weSenate uyu akatiwo America ine nzira dzinotevedzerwa dzinoita kuti mutungamiri mutsva agadzwe zviri pamutemo musi wa20 ndira. Zvimwe zvarwa zveZimbabwe zvinogara munharaunda yeWashington DC zvakabatana zvikaomba sangano idzva reCoalition of Zimbabweans in the DC area kana kuti COSDA. Sangano iri richange richibatsira kubatanidza zvarwa zveZimbabwe zviri muAmerica nekune dzimwe nyika muzvirongwa zvakanangana nebudiriro pamwe nekubatsira vanotambura kumusha. Sachigaro weBoard reCOSDA vaJona Masia vanoti zvarwa zveZimbabwe zviri matunhu anoti Maryland, DC, Virginia neWest Virginia muno muAmerica zvakaona zvakakosha zvikuru kuti paumbwe hwaro unobatsira vana veZimbabwe vagara vaine chido chekubatsira vanotambura vari kumusha. VaMasia vanoti vari kuparura zviri pamutemo sangano ravo nemusi wa19 zvita unove mugovera unouya. Izvi zvichaitwa pachishandiswa dande mutande reZoom sezvo vanhu vari kutyirawo kupararira kwechirwere cheCOVID-19. Muchirongwa chedu chatinotaura nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika, ngatinzwei hurukuro yaitwa naJonga Kandemiri weStudio 7 navaMasia.
Tiri kuparura sangano rakamirira vana veZimbabwe rinonzi COSDA. COSDA zvinoreva kuti Coalition of Zimbabweans in the DC area. Nzvimbo dzinosanganiswa nesangano iri ndedze Washington DC, Maryland, Virginia New West Virginia kureva kuti vanhu vari kutangidza sangano iri vanhu vanogara munzvimbo idzi vari vana vakabva kuZimbabwe asi sangano redu rinosanganisira munhu wese zvake anonzi muZimbabwe anogara muAmerica kana kune dzimwe nzvimbo pasi rino vanhu vemuWashington DC Maryland Virginia and West Virginia vangotangidza zvavo sangano iri asi rinotambira vana vese veZimbabwe.
Chii chasvitsa pakuti munge muchiumba sangano iri?
Chinangwa chetinacho chatikonzera kuti tivake sangano iri ndechekuti chekutanga tinoda kuti tipfumbidze ukama yatinoti networking yai pavana veZimbabwe vanogara muno muAmerica kune dzimwe nyika dzakasiyana siyana uyezve nekuZimbabwe uye chechipiri tinoda kuti tibatsire munyaya dzeeducation nehealthcare. Tinoziva kuti vanhu vakawanda vanobva kuZimbabwe vari kuita zvakasiyana siyana asi toda kuti tiise musoro pamwe chete tigone kutoita zvakawanda tichibatsira sezvinotaurwa nevakuru zviya zvekuti ziva kwawakabva.
Chii chinodiwa kuti munhu azove nhengo yeCOSDA?
Kuti munhu ave nhengo yesangano redu reCOSDA chinodiwa ndechekuti ange aine chido chekutanga, chido chekubatsira uye aine zvikwanisiro zvekubatsira nazvo. Saka tingati isusu hatisi sangano riri membership based rinobhadharisa vanhu mari dzekuti bhadharai mari kuti mupinde musangano redu asi tingati tiri a sponsorship based organization sangano rinoti aiwa inini ndiri kuda kubatsira ndoda kuita sponsor kuda pane mwana asina mari yekunyora bvunzo kuda pane vari kuclinic vane bhiri ravasingakwanisi kubhadhara saka vanhu vanenge vachinzwa kuti vari kuda kubatsira vanotokwalifya kuti vachipinda musangano redu.
Koiyo nhengo yeCOSDA inozobatsirikawo sei?
Munhu anenge aita nhengo yeCOSDA anobatsirwa neCOSDA kuti iye agone kubatsira vamwe zvakapfuura zvaanga achigona kuita arega.
Tinozva kuti mune urongwa hwekuparura sangano iri zviri pamutemo yatingati launch. Urongwa uhu hwakamira sei?
Tiri kuparura sangano reCOSDA musi wa19 December kubva nenguva dza7 manheru. Zvichaitirwa paZoom padande mutande. Malog details acho pane flyer takaisa pama WhatsApp groups, flyer iri pama Facebook kozoitawo flyer iri pa website yedu www.cosda.org cozda.org. vanhu vakaenda ipapo vachaona ma details kuti vangaita sekuti vapinde pamusangano wetinoti nawo paZoom vologa kana vachingova neinternet chete chero kupi kwaari vanokwanisa kupinda kuti vanzwe vaone pariro kwatinenge tiri kuita. Tinenge tine muimbi anonzi Julian King ari kuTexas uko.
Vanga vari sachigaro weboard reCoalition of Zimbabweans in the DC area kana kuti COSDA vaJona Masia vari parunare kuWest Virginia muno muAmerica naJonga Kandemiri weStudio 7. Vanhu vakawanda vanoti gore rino hapana zvakawanda zvichaita kuti vapemberere sezvo vakawanda vavo vakarasikirwa nemabasa nepamusana pedambudziko rechirwere cheCOVID-19. Lwoida Moyo anoti panyaya inotevera.
Nekuda kwechirwere cheCOVID-19 chapararira pasi rose nekuuraya vakawanda, hurumende yakatara muna kurume kuti vanhu vagare kudzimba kunze kwevaya vane mabasa akakosha chete vachibvumirwa kuenda kunoshanda. Vemabasa akaita sekubazi rezveutano kunyanya ndio vaenda kubasa nevamwe vemapazi ainzi akakosha semapurisa, masoja lemuma ofisi hurumende nevamwewo asi veruzhinji vachigara kudzimba serimwe rematanho ekudzivirira kupararira kwechirwere ichi muvanhu vanozviitira mabasa avo emaoko vakakanganisikawo zvakare sezvo vange vasiri kushanda nekuma kwakaita mamiriro enyaya dzezveupfumi munyika vazhinji havana mari yekuita mhemberero uye mafaro pazororo rekrisimasi uye kutanga kwegore Vatabani Mupikata, Mugari Wemamtare, uye mumwe vamwe vari kuti gore rino vanenge vakangoti kwindi vasina kwekuenda kana kufara nevamwe sezvavaisiita panguva ino nekuda kwekusheya mari yakaringana yekuita izvi.
Masika, hatizotozoti kune Christmas babozi, hatitori mucovid kana nemari yekuti timbojamba kana kudini kana kudini, hatitonangana neshiro, hatitonangana nemari ba. Saka Christmas ka hatotombosiyana naye 25 December gore uno, hatotombosiyana naye, tozomuona next year. Tambo mbavangwa isusu taita kurudzira kuti dai zvikoro zvazvatombovharwa zvazototangiswa kana kuti zvikoro zvizatobhadharwa mari yeschool fees bafana hombodzidza mahara because datiri nguva yemucovid munhu wese wanga akavharwa mumba
mumwe mugari wemamutare muzvare patience ndoro vanoti pazororo regore rino rekisimusi havaoni pachifarwa sezvavajaira kuita makore ose
asa handifungi kuti tinoitamba ba nekuti even zvinhu zvacho zvina zvinotombomira zvakanaka patiri nguva inei hatina kana chetati taanacho ba takatongoziwa nanga wadzoke kumasvikoro tikanzibvisai mare maus takanobvisa saka izvozvi zvitakunzi futi vana vari kuvhara Christmas atomboyoni because manje manje vana vanonge vakuvhura futi isusu pachedu isusu tingazvinzi kwisisa but wana wadoko wana wedu awa havazvinzwisisi nekuti even isusu wacho chakutenga maus asi isusu tohora mabhondi kumabasa kwatinoshanda saka zvegore rineri hazvinombotimirira mushe zviri kutirwadza muno mamutare hazvinombomira zvakanaka kana patiri iko zvino hazvinomira zvakanaka ba Christmas tongotoo izuva rakaberekwawo musiki wedu but hakuna Christmas
mumwe mugari wekunyanga vajetro songeya vanoti hapana chiri kuzobuda kwavari nemhuri yavo sezvo vachange vachiramba vachishandira mhuri yavo pabasa ravanoita rekuuchika miti vachitengesa sezvo vakaomerwa
mazi this time yakati home because hei anhu arikudotenga nemahuse acho chenji hakuna saka izvozvizvi ai kutogara paumba techitoona kutoti zvinhu zviri kufamba sei techingoita basa rekungoita zvemiti izvozvoizvo ndo zvetingatorarama nazvo techingototi pamwe zvinhu zvichanaka machenji achaita
vafelix matasva mugari wekwamunyarari kumadokorero kweguta remutare kumutare west avo vanobvumirana navasongeya pakoma kwakaita upenyu
I think Christmas yegore rinoiri inenge yakati derere I think nofunga munongoziva nenyaya yecovid yange iriko dhiri anenge anga asinonya sobudo zvakanaka zvokuti tichangoita mbozvongotiwo tiri kutamba Christmas hatizotadziwo kufarawo nemhuri nehama neshamwari but its not something big hakuna zvinhu zvakati kurei zvatichange tichiita bhozi mari dzacho hadzisubatana sezvo muna January teta kutotarisira futi kuti panenge patoine madimands akati wandei anenge akutoda kuti mari dzishande saka hatichangofarawo takatiya home kuti tisazonyanyawo broka kuitirawo mumajanuary disease change chizoya pamberi apo
vadavid panganai vanoti hapana kwavari kuzoenda nemhuri yavo pazororo rino nekuda kwehomwe dzakaboka
nguva ino inotarisirwa kuti vanhu tifambe tiende kumamisha tinosangana nevamwe vedu uye tichidya nekunwa asi sokungoziva kwatiri kuita tese maringe nelockdown yatakaenda mairi nekuda kwemihoro isiri kuenderana kalenda rezvikoro rakachinja zvimwe zvezvinhu zvaafekta kuwana kwedu ndineshuwa yekuti hatisangani inini kusanganisira nemhuri yangu
asi mumwe mugari wemamutare vaisaya jongwe vanoti zvinhu zvavo zvakarongeka uye vatotanga kuita zvemafaro panguva yezororo yekupera kwegore
nazvinota kutoiponda bo zvakaimirira kubva pazvakangotanga kusvika pazviri ndipo pazvingori asi tinongoidhanda Christmas hatizomiri
zvichakadaro kukwira kuri kugara kuchiita mitengo yezvinhu muzvitoro kunyanya zvokudya kuri kupa kuti vazhinji vasiye tsika yekare yekudya nekunwa vachipfachura panguva dzakaita sepazororo rekisimusi goredzva nemamwewo mazororo emunyika panguva yemazororo yaive tsika yevakawanda yekushanyira hama neshamwari kumativi mana enyika asi izvi zvakaderedzwa gore rino nekuda kwedenda recovid COVID-19. Ndakamirira Studio 7 Mamutare, ndini Lloyd Damoyo.
Muchirongwa chedu chelive talk na 8 p.m. nasi, tirikutarisa zviri kuitwa nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika, kusanganisirawo urongwa hwekurwisa denda reCOVID-19 nekutambidzanwa masimba muAmerica. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro inawo zvakare. Bazi rezveutano rinoti munhu mumwe chete akafa nechirwere cheCOVID-19 muHarare neZuro, zvaunza uwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi pamazana matatu ane gumi. Vakadzingwa semurongi wemabasa muMDCT vaAbednego Bebe vanokundikana kumisa kongresi yebato iri. Vagari vekwaGutu vochema-chema nekushaya mvura yekushandisa mudzimba dzavo. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokuonekai nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu, ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri, ndokusiyai muchinzwa nhau dzeIsindebele.
Sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.